manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu, nyamavhuvhu 3, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vanoti havasi kutambira kukunda kwava Emmerson Mnangagwa vachiti Zimbabwe Electoral Commission haina kuita basa rayo nemazvo. Ukuwo vaMnangagwa vanoti vakasarudzwa zviri pamutemo uye vamirira kugadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika. Vemachechi vokurudzira vaMnangagwa kuti vashande navachamisa sezvo vaviri ava vaine vatsigiri vakada kuenzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anga akapakatira zvombo nhasi amboedza kukanganisa musangano wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nevatori venhau muHarare Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga ine zvombo nemotokari dzinodira mvura inovava nhasi ambovhiringidza musangano wavachamisa nevatori venhau waitwa pane imwe hotera muHarare. Pasvika mapurisa aya panzvimbo iyi vatori venhau vanga vakamirira vachamisa kuti vauye kuzotaura navo pamwe nevamwe vatungamiri vebato reMDCT vabva vanzi nemapurisa aya vabve pahotera iyi. Asi vakuru vakuru vebato reMDCT vanga vaisanganisira mukuru anoona nezvesarudzo mubato iri uye varivo vakasarudzwa kuti vamirire zvakare bato ravo muHarare Central mudare reparamende vamurisi zvizvai vatsika madziro pavanzi vabve pahotera iyi. Vatori venhau vabva vatora mukana uyu kubvunza mapurisa kuti anga atumwa naani kuzokanganisa musangano uyu pamwe nekutyisidzira vatori venhau asi anga achiratidza kuti ndiye mukuru anga achitungamira chikwata chemapurisa ichi ati hakwanisi kupa mhinduro. Mushure memaminitsi anokwana kuita 15 vakafanira kubata chigaro chegurukota rezvokubudiswa kwemashoko vaSimon Kaya Moyo vabva vasvika vakaudza mapurisa kuti vasiye vachamisa vachiita musangano wavo nevatori venhau. Pavazotanga musangano wavo vachamisa vashorawo zvaitwa nemapurisa izvi vachiti zvinovashamisa kuti vaMnangagwa vangashandisa chisimba chakadai sei kana ivo vakakunda musarudzo. Izvi zvatsinirwa nemubatwe homwe muMDCT amai Teresa Makone.
Aiwa mapurisa ka havaita zvinhu zvavanenge vasina kutumwa, vatumwa nani? Akufanyire kunge kuchiri kuitika mheremhere. Kana president veZimbabwe vakahwina zvechokwadi, vaine shuwa nemafigures avo, chero dai tikataura tiri pai kana tiri pai hazvina nebasa rese. Iconstitutional right yedu kuti tingotaura tiita freedom of expression. Ko mapurisa ndeyei? Mapurisa anoshandiswa chete kana uine munhu zvauri kuvhara. Kana pasina zvauri kuvhara mapurisa ane basa here? Haana nebasa rese. Regedzai titaure kana takaruza. Because takaruza. Iwo wakahwina chimunyaso kufara wakahwina kwa kuzoti tumira mapurisa iwo wakatirova futi kuelection wotirova futi nemapurisa zvinobatsira chiizvozvo. Takahwina zvine mutsindo samu dzakaitwa palaptop and samu hadziso dzinotonga tochen zvandingati kutaura zvinoitwa nevanhu vakaratsika izvo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vati zviri kuitwa nemapurisa izvi kuchikora kodzero dzevanhu.
Mapurisa auya akambambashira zvombo zvakanyanya kumisa musangano wesangano reMDC Alliance navachamisa wavanga vairaudira kutaura zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Izvi zvaratidza pachena kuti hatisi muchikamu chitsva sevanhu veZimbabwe. Zvaratidza pachena kuti tadzokera kunguva iya yakare yekumbunyikidzwa yekuti hapana kodzero. Vanhu vari kutya iko zvino kutaurwa tichikuita seHuman Rights Watch takapuwa mareports akawandisa kuti usiku hwapfuura soja airova vanhu munzvimbo dzinoti Budiriro, Glenview, Glenora, dziva rasekwa kuwadzana kuchitungudza kwaseke kuziko. Vanhu vairohwa vachinzi ibvai mumabhawa mamuri kutandara endai mudzimba dzenyu. Vanhu vari kutya mauto ari mumigwagwa. Musi wa 1 August kwakapfurwa vanhu vatanhatu vakafa. Saka zvinoreva kuti kudii izvi ndo here inonzi new dispensation yacho kana kuti kwete. Tiri padambudziko zvinotyisa asi dai zvapera nekukurumidza nekuti hazvina chimiro chakanaka. Hazvipi mukana kuZimbabwe kuti itange ukama hutsva nepasi rose.
Vachamisa vati vakakunda musarudzo idzi zvine mutsindo kwete zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vakakundwa.
Our collected results indicate that we won significant. We actually have a majority vote of over 2.3 million ahead of Mnangagwa. It is actually Mnangagwa who did not reach the 2 million mark as we then show.
Asi munyoro anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vati MDC Alliance yakadyiwa zviri pachena. Vachamisa vati vachatora matanho akawanda anosanganisira kuenda kumatare pamwe nekuita zvavati zvinobvumidzwa pasi pebumbiro remitemo vachiti vachaburitsa humbo hwese hunoratidza kuti zanu PF yakabirira musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutori wedu wenhau Godwin Mangundla apinda mumusangano waitwa navamunangagwa nevatori venhau. Godwin, ndezvipi zvaunoti zvakakosha pane zvataurwa navamunangagwa?
Ndingati chikuru chabuda mumusangano waitwa navamunangagwa ndechekuti chokutanga vati vanotambira zvakabuda musarudzo uye vatendawo veruzhinji vemuZimbabwe nokuvachuza kuti vange varivo vachava president wenyika ino. Asi vati zvakakosha kuti kunyange hazvipakaita mhirizhonga mazuva maviri apfuura, vati zvakakosha kuti vana veZimbabwe vashande pamwe chete mukusimudzira nyika yavo. Uye vatiwo vachamisa vatoti to you Nelson, I want to say you have a crucial role to play in Zimbabwe's present and its unfolding future. Saka vati ibasa ravachamisa naivo vamunangagwa pamwe chete kuti vange vachikurudzira kuti munyika muve nerunyararo. Ende vatungamiri vanokurudzira kuti munyika muite muve nerunyararo ndo vatungamiri chaivo chaivo. Ende vati vanofanira kuzvita pamwe chete. Vatiwo vana vemuZimbabwe vanofanira chero zvazvo pange paine kukwikwidzana pasarudzo vanofanira kuchibatana nekuti sarudzo dzakapfuura vobva vashanda pamwe chete. Pavabvunzwa kuti vanoti chii nemashoko avachamisa okuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo pamwe nekuti vachapikisa zvakabuda musarudzo idzi, vamunangagwa vati kubvira pavakapinda panyanga vakakwanisa kunge vachiita utongo hwejekerere. Saka vati vachamisa nebato ravo vakasununguka kunge vachinda kumatare kuti nyaya yavo inogadzirwa ikoko.
Godwin, kune vamwewo vari kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari mutungamiri wenyika panguva ino yesarudzo vasati vagadzwa vanga vasingafaniri kunge vachiita musangano wavo wekutaura zvakabuda musarudzo vari kustate house, vatori venhau vari kuitorawo sei nyaya iyoyi?
Havana ndingati tatadza kubvunza mubvunzo uyoyo asi vabvunzwa mumubvunzo ivo vakatotaura kuti inini handisati ndiri mutungamiri wenyika, ndiri president elect. Ndingati mubvunzo wanga wabvunzwa wanga vanzi zvamataura imi kuti munoda kunge muchitungamirira nyika yese muchishanda nemapato ese, muchashanda here navachamisa, muchatora here vachamisa nevamwe mubatsira vamwe vapinda mukabhineti yenyu? Vamunangagwa vapindura vachiti inini ikonhuyo ndiri president elect. Decisioni iyoyo ndichazoita kana ndichinge ndachinda president, ndagadzwa kuva president mukati memazuva mapfumbamwe ari kuteera sezvinotarwa pasi pebumbiro remutemo wenyika.
Taonawo Godwin vatori venhavo vachimhanyirana kutorwa mifananidzo vainavamunangagwa. Izvi zvinorevei iwo izvi?
Andikati kubvira pakabva vamugabe kusteta uzipa yanzvimbo yakasunguka sereki nokuti munoona munhu wese mutarwe nawo wese ukanga uratidza kuti mutorwe nawo even vamwe vanenge vasina makadhi ebasa vanokwanisa kungopinda saka ndikati vapedza saizvozvo pano vamwe vatori venhau vanga vagara vatingokumbira kuna vacharamba munyori mutauro wavamunangagwa kuti hatichada kuti purezidendi vambopinda mugadheni mavo vachitenderera izvozvo zvabvumwa saka pavazopinda vachitorwa mapicture nevazonzi ha kana vandavo maselfie saka taona vanhu malocal and international journalist vese vachitorwa maselfie na president-elect vamunangagwa
Ndinotenda Godwin. Godwin Mangunja mutori wedu wenhau anga achitaura ari parunhare ari muHarare. Vemabhizinesa vakawanda nhasi vavhura mabhizinesi avo muHarare mushure mekunge mapurisa afamba muguta achivavimbisa kuti vange vakachengetedzwa uye hapana chaizoitika kwavari. Godwin Mangunja anotipa zvenyaya inotevera.
Mauto ange asi mumigwagwa uye mapurisa atenderana neguta achivimbisa veruzhinji kuti vange vakachengetedzeka izvi zvazoita kuti vemabhizimisi mabhanga nemahofisi vavhure basa richitanga kufamba semazuva ose mumwe anotengesa muna First Street uyo asina kuda kudomwa nezita ati atanga basa na 8 pasina kuvhiringidzwa vamwewo vane chitoro chekutengesa mbatya muHarare vaJohn Murambwi vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti muguta maita runyararo nhasi nekuti bato rezanu PF rakakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wemuvhuro
bato rinokwikwidza kando raita kuti mashopa aramba akavhurwa because kana ivo vahwina then it means kuti hapasina noise irimo because noise inowanika kana tichinge tasangana navo tichiintimidhata mabhesi avo but now things are back to normal we look forward kuti maybe things will change but I believe Emmerson Mnangagwa is a better president than Robert Mugabe
mumwe muzvina bhizimisi amai Amina Kagoro avo vavhura chitoro chavo masikati vati chavanoda runyararo chete pamwe nemari yokuti vakwanise kuita basa ravo pasina anovavhiringidza sezvakaitika nemusi wechitatu apo vakamanikidzwa kuvhara zvitoro
tikangokwanisa kuwanawo zvido zvatinodowo mari dzikawanikawo mabhizinesi zvakatiomera machange money ndo ari kuti rwata ngavabve murodhi
vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vati zviri kuitika munyika zvakashata zvikuru nekuti vemabhizimisi havafaniri kutombopiwa vimbiso yekuti vakwanise kuita basa ravo nemapurisa
bhizinesi haafaniri kunge achitsvaka assurance kana simbiso yamapurisa kuti vange vachikwanisa kushanda zvakanaka ndinofungidzira kuti mabhizinesi anofanira kunge angoriwo neyatingati environment kana nzvimbo yekushandira yakanaka yekuti vange vachikwanisa kushanda zvisiri zvekuti vanowana simbiso yamapurisa
vakuchera vatiwo hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya dzeuori idzo vanoti dziri kukanganisawo vemabhizimisi zvakanyanya mukuru wezimbabwe democracy institute dr Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti zvisinei nezvakabuda musarudzo chinodiwa munyika runyararo kuitira kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka
zvatinofanira kuti vanhu vamunangagwavo vanofanira kutaridza leadership zvakaitwa zviva zvekuti vanhu vanoshutwa munhu achitoridza pfuti kunge ari muozoni zvaitwa nemasoja zviya hazvibvumirwi vanhu vakaita zvizvivo kuami kunofanira kutotorwa matanho akasimba chaizvo kuti vanhu vazive kuti impunity haibvumirwi zvakaitwa zviya hazvingabvumirwi
varohanya vati vamunangagwa vanofanira kushanda nemamwe mapato akaita seMDC Alliance kubatanidza vanhu munyika kuitira kuti chero vemabhizimisi vakwanise kuita basa pasina kuvhiringidzwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
Zimbabwe Council of Churches iri kukurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti ibatane neMDC Alliance. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, munyori muZCC, Reverend Dr. Kenneth Matata, vati semakereke vari kukurudzira vamunangagwa kuti vaite nhaurirano neMDC Alliance. Vamatata vati zvakabuda musarudzo zvinoratidza kuti vatungamiriri vaviri ava vane vatsigiri vakaenzana munyika.
Tiri kunyorera kuZANU PF tichivakurudzira zvikuru kuti vavake nzira yekuti vangasangana sei ne zvikuru kuti vataurirane ne MDC Alliance nokuti mapoka ari maviri achagone kuti umwe nomwe afunge kuti zvari zvinoitwa nomwe hazvichina basa because taona kuti kuvota kwakaita vanhu pavakavhotera president they are almost sharing vari vaviri population yemuno muZimbabwe kana zviri izvo hazvigone kuti vati umwe angashanda umwe asipo.
ZCC yatoi iri kukurudzira MDC Alliance kuti kana ine zvinyunyuto ishandise matare dzemosva. ZCC yatoi kana MDC Alliance isingavimbi nematare yakasununguka kutaura nevamakereke kuitira kuti zvakabuda musarudzo zvigadzirwe.
Chimwe chatanyorera ndechekuti ivo veMDC tinonzwisisa zvikuru kugunununa kwavo asi tinovakurudzira kuti kana zvichibvira ngavashandise makots kuti vagadzirise nyaya yavo but tinoziva kuti vanotaurawo pamusoro penyaya yekuti dzimwe nguva makots haagoni kuvabatsira matare dzimosva haagoni kuvabatsira panyaya yavo tiri kuti isusu semakereke tazvipa kuti kana vachida kuti tivabatsire kutigadzire imwe mikana yekuti vafambise nyaya yavo tiri kukurudzira kuti vauye tibatsirane navo.
ZCC yatiwo zvakakosha kuti vanelson chamisa vacherechedzwe sezvo vaine vatsigiri vakawanda.
Chimwe chatiri kukurudzira ndechekuti kana zvichibvira hurumende yedu itsva ngaiise mubumbiro remutemo kuti mutungamiri webato remdc alliance kana kuti yatingati main opposition ave nerecognition iri muconstitution inoita kuti zvisangoita sokuti chinhu chisina maturo nenyaya yekuti tinoziva kuti ana vanhu vakawanda vanovatevera saka iyoyo recognition tiri kuikumbira zvikuru kuhurumende itsva iri kuitwai.
ZCC yakurudzirwa kuti nyika dzekunze dzione kuti dzingadyidzana sei neZimbabwe dzisingatarisi zvakabuda musarudzo. ZCC inotiwo kusadyidzana nedzimwe nyika kwakanyanyobata ruzhinji rweZimbabwe kwete vatungamiriri vehurumende. ZCC yatiwo panofanirwa kunyatsoongororwa kuti vanhu vakafa mukuratidzira vakafa sei. Vatiwo chavanoshuvira runyararo nekuchengetedzwa kweupenyu hweveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan iri kubva mukuita sarudzo idzo dzakundwa nebato revaimbove mukuru wevatambi vecricket vaImran Khan avo vakakunda mapato maviri aipikisa. Panguva iyo vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuedza kuda kuziva kuti sei bato idzva rePakistan Tehrik Insaf rakakwanisa kukunda. Kukunda kwaro kwatoshandura kare mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo. Guta remasvingo nhasi raswera riine runyararo vagari vachiita mabasa avo semazuva ose. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vanhu vazhinji mudhorobha vasi kuratidza kufara uye vatsigiri veZANU-PF vanga vachifungidzirwa kuti vachapembera zvine mutsindo. Havana kuoneka zuva rose vachipemberera kukunda kwebato ravo, kunyange hadzo kwamboita mota shanu dzatenderera muguta dzichiita ruzha. VaEdward Jacob Manzanga avo vanotengesa pamusika vanoti ivo havana tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka nezvabuda musarudzo.
Imari zvavo zvavani matambiri zvachose zvakanaka, nekutoti ini munhu watava takatarisa kuti ndotowina ndichamisa, nekuti ndiye munhu vatoziva zvava ndiye munhu wavo wangaidikana, ndiye munhu odikana navanhu. Vanhu vakumamisha vekumaruwa vakavhotera mbeu yavakapiwa nezvinhu zvavaipiwa izvi. Havana future yamangwana, vagere navana vavo kudzimba vakapedza kumayunivhesiti nemakoreji vacharamba vachingobvita kumbe vana vanamadhigirii ivavo. Saka nhamo yavo haimboperi. Isu vanhu vekumadhorobheni tisinoziva ramangwana, tisinoona zvokuona zvakakujekekoramakora mangwana. Saka isusu hatizvitambiri, panika isu tinorarama nekutengesa. Tozova kuti nhamo yedu yavo yatanga kuzomaniswazve nokusungurudzwa, ivo hatingodya vari voga.
Izvo zvatsinirwawo namuzvare Grace Mushayahama, avo vanoti zvavaitarisira kuti zvibude musarudzo handizvo zvakabuda.
Wana vasikana kutombopemberera, muna kana umwe ari kutombomanya achipemberera, hazvisi kutombofadza kana munhu wese izvi. Tatakatarisira kuti chamisa uchahwina towana purezidendi munyuwani kuda nhamo ingata nepamwe pano, kuti ndoti mwana wangopedza chikoro oya kugara pandiri pano kuzotengesa pamusika, hazvishandi.
Asi mumwe mutsigiri weZANU-PF anga ari motokari dzatenderera mudhorobha, vaPatrick Mutero, vati vari kufara uye vanovipa kuti vakunangagwa vachagadzirisa matambudziko ose ari munyika.
Maelections muno saka maona anga ari free and fair. Tiri kufara kuti isusu vamunangarwa vakawana nzvimbo zvavo vadzokera, ndo vakatora nyika iyi, vakuna munhu akasari nenyika. Ende vezeka vakaita nebasa ravo nemazvo, zvizanga zvingori free and fair. Tinotenda ngavatunge, tinotodai chenji yokuti ivo vati mari ive isekuleti mari ave mabhenga ava nemari, vanhu vafari. ZANU-PF yetu tinoida ndopatizokuri tinoziva ndivanotungamirira zvakatorao nyika kubva kuvachena.
Mupepeti webepanhau remasvingomira vangulumani Mulambo vanoti vari kushamiswa nerunyararo rwaswera rwuri mudhorobha, vachiti vange vakatarisira kuti vatsigiri veZANU-PF vachaswera vachipembera, asi izvi hazvina kuitika.
Isi tiri kutoshamisika une zviri kuitika. Tikatenderera tika mudhorobha muno munoona kuti hapana pauri kumboona kana vanhu vatatu vana vari kutaridza kufara. Vanhu vanenge vari kungoshamisika nezviri kuitika, kudai nyaya inhau yekuti mutaundi ndomakanyanya kuvhotera vanhu vebato rinopikisa here, kana kuti vanhu havasi kufarira zvakabuda musaridzi. Mudhi yachona haisiyo yatoziva vanhu vachi, kana paitika chiitiko chakadai isu yacho kana kwazogomana mutsva, vanhu vanofanira kufara vachipembera.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vamasimbagonese vanoti vanhu vazhinji havana chekupemberera nekuti havana chivimbo chekuti ZANU-PF ichagadzirisa zviri kunetsa munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti ruzhinji rweZimbabwe haruna mufaro nezvakabuda musarudzo zvakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission nezuro, ichiti vaEmerson Mnangagwa vakakunda vaNelson Chamisa musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanotiwo sarudzo idzi dzinoreva zvakasiyana-siyana kuZANU-PF, mapato anopikisa, uyewo kumasangano nenyika dzekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu, kuti tinzwewo maonero avo.
Kumu yeZimbabwe zvakabuda musarudzo zvinoreva kuti mamwe makore mashanu ekutambudzika. Ndakauya kuno kuZimbabwe kuzovhotawo, asi pakabuda sarudzo, kutenderera kwatiri kuita mumaguta mumadhorobha akasiyana-siyana, mune kusuwa uye mune kugunun'una kunobva kuvana veZimbabwe. Vana veZimbabwe havana kufara nezvakabuda musarudzo. Vana veZimbabwe vanoziva kuti vakavhotera shanduko. Vana veZimbabwe vakavhotera mabasa. Vana veZimbabwe vakavhotera migwagwa iyo yavaiziva kuti ichaunzwa nehurumende yavachamisa. Saka izvozvo zvakabuda musarudzo hazvienderani nekuvhota kwakaita rujekerero rweZimbabwe. kutenderera kwandaita Harare ndadarika nemarusape mana macheke izvozvi ndiri mamutare hapana kana munhu mumwe chete ari kupembera
bato iro rinotonga rezanu PF zvochirevawo kuti kudii nezvanga zvakatarisirwa nenyika dzekunze nevamwe vose
bato rezanu PF ranga richishandisa inganzi mantra yekuti Zimbabwe is open for business zvichireva izvo kuti vaiva nekuveva kuti vanhu vekunze kwenyika vauye muno mabhizinesi atange kushanda maindastiri avhurwe izvi zvaikwanisika chete kuitwa dai sarudzo dzedu dzanga dzaitwa murunyararo
kune masangano akaita sana African Union naana SADC vari kutiwo kudii nezvakabuda musarudzo izvi tiri kuona vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana vana European Union
tikatarisa maobserver mission akauya ivavo vanaana Commonwealth vanaana Africa Union SADC vanaana IRI anana NDI pane kuvirirana kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina ukanyatsoverenga magwaro avo ane kakuvirirana karipo kekuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe yadzoka Dr. Victor Chimutu vachitaura parunhare vari kwamutare neStudio 7 veukama neshamwari dzemumwe wevanhu vatanhatu vakapfurwa nemauto vakafa nemusi wechipiri amai Slivia Matambo Maposa vanoti havasi kufara nemafiro akaita mumwe wavo Kiri Mudzamiri anoti panyaya iyi
hama neshamwari dzaungana kumba kwemufi kuprospect vachirangarira mumwe wavo uyo akapfurwa akafa munguva yaiitika mirizhonga muHarare yeMDC Alliance vachiratidzira kunyunyuta kwavo pamusoro pemabatirwo aiitwa zvaibuda musarudzo neZimbabwe Electoral Commission mumwe wevanhu vanga vachichema mufi vaCharles Makonye vati vari kurwadzikana zvikuru nemafiro akaita muvakidzani wavo
ndinonyanya kuzvitarisa ndakazvitarisa inini kuti ngandidi mudzimai wangu aenda kubasa zvoitika saizvozvo ndosaka zvinyanya ndirikwadza ndoshitora sezvandiri plus nei seneiba muna angari right muna atatigara na even baba wacho tinonyanya kuirirana zvakanyanyisa nguva dzose tinobatirana semstreet yedimwe chete but zvanyanyisa kuzvinonyanya kurwadza because even hapana ari kutora responsibility kuma leaders
vamakonye vati vanorwadzikana zvikuru kuti mufi akasvika pakufa murume wake pasina zvaaiziva
ndandatonzina mai chuya yemunditore tichitotaura tese kwanzi kuma past 3 saka vadaro ndokumba vati a few minutes later vakutry kumufonera vachiti no ndakuda kumboenda kuma ndakutenda makombi because iyo moto yavainge silverite saka ndokumba vati no zvimira ndione kuti ndeita sei zvikanzi mira ndiende kumakombi zvikanzi zvamuri kuti hazvina kumira zvakanaka regedzai ndiuye ikoko and then immediately after vakufona fona yachadaivi and then he became worried ndopakambva azopinda ati ndakatoita zvechivindi kuti ndipinde mutown ndiende kucentral nokuda kwokuti ndandanzwa zvadaro and then later on ndobva vakazoenda kupolisi vasvika kupolisi kuya kuya ndobva vati hatisati tawana ripoti yakadaro ndokumba vaenda asi chirega tiende newe kuparirenyatwa kune vanhu vanzi vaendesa kuparirenyatwa pavaenda kuparirenyatwa vaya mbavasvika mbavana hakuna chinhu meanwhile from matauri avanga vachiita vaiti nguva dzese idzi vanga vakango vari murodi imomo pavanga vashudzirwa ipapo saka vakazoenda vachitenderera vachitsvaga mahospitals kuti vaone kuti pane chiriko here vakashaya
vamakonye vati vanhu vakaona mukadzi uyu achiurayiwa vanoti mutumbi wake wakagara mumugwagwa kwenguva yakarebesa usati waendeswa kuchipatara
vari kutaura vamwe vari kutiwo bhodhi yakanga iripo kubva kumapast 3 kana to 4 whatever time is ikazobviswa kuma 7 so you can just imagine kuti bhodhi lying in the street saizvozvo
imwe hama yemufiva Edward Matambo vati vanhu vachagara vachisvika munyika nokuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakange vavimbisa runyararo asi zvakazoitwa nemasoja zvakasvibisa hurumende yavaMnangagwa vaMatambo vati pavakaona mufananidzo wemufi pamaWhatsApp aitumiranwa nevanhu havana kuzwa kuti munhu ainge apfurwa akafa aive mwana wemukoma wavo. Sangano reZimbabwe Human Rights Association rakashoropodza zvakaitwa nemauto, asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vatori venhau kuti mauto haasi iwo akapfura vanhu ava, asi kuti vakapfurwa nevanhu vairatidzira. Sangano reVeritas rinoti pasi pemitemo yenyika mutungamiri wenyika ndiye chete ane masimba ekuti mauto apinde mumigwagwa kuitira kuti achengetedze runyararo. Ndakamirira Studio 7 Quarterforce, ndini Kiri Mudzamiri.
Tinotenda kuna Kiri. Abva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.